chakakosha zvikuru maZelasi zvakangoenzana ne World Cup yevarume yese mitambo yepamusorosoro yenhabvu. Saka yakakosha zvikuru sei kuvanasikana. Ndinoona mitambo yakadai ichivakurudzira, ichivapa shungu yekuti vatambewo nhabvu nemwoyo yakaperera, uye vanopiwa simba kuti vaende kutraining vaite zvavanenge vachinzi vaite. Zvikuru sei kana taakutarisa kuti kunyika dzakaita sana America vatambi vechidzimai vari kutowana mari iri pamusorosoro chaizvo. Saka zvinotipowo isusu tese, kunyanya vatambi, shungu dzekuti tikatambawo tichasvika ipapo.
Munoona vatambi vemuZimbabwe vemaMighty Warriors vachidzidzei pamakwikwi akadai?
Vanodzidza zvakawanda maZelas. Ndofunga kungotarisa chaiko mitambo yacho ichitambwa, vachange vachiona kuti nhabvu yakutambwa sei nedzimwe nyika, vachiona wati aya tinoti matactics and so on. Uye kungoona kuti dzimwe nyika dziri kuzvironga sei, dziri kuzviita sei, nekungodzidza kukoshesa madzimai, kuti tikakoshesa nhabvu yemadzimai sekukoshesa kwatinoita yevarume, tinosvika kure sezvatiri kuona zviri kuita nyika dzose dziri mumakwikwi iwaya ari kutanga mangwana.
Tinoona zvakare kuti Zimbabwe yaakuzodzokera mukutamba mitambo iyoyi yakadai seFIFA World Cup. Chii chingadzidzwa neZimbabwe matsangano akadai seZifa?
Zvizhinji zvatingadzidze senyika, kutanga pakuti ngatikoshesewo nhabvu yemadzimai. Tikatarisa mumashure, nhabvu yemadzimai yaitarisirwa pasi chaizvo, kunyanya naivo vatungamiri veZifa vainge vasingaikoshese. Tavaikoshesa kungotora mari dzaibva kuFIFA voshandisa nenzira dzisina kururama. Saka tinoshuwira kuti kubva nhasi zvichienda mberi vachakoshesa kuti mari dzinobva kuFIFA, nekuti iyo FIFA pachayo inokoshesa nhabvu dzemadzimai. Ndiko tichiona vachipa madzimai mari yekuti vavandudze mutambo wemadzimai. Saka kana mari idzodzo dzichinge dzauya, ngadzishandiswe kuvandudza mutambo wemadzimai. Tikadzidza izvozvo, ndinoona vatambi vedu vachisvikawo kumafinals ikoko, kana kutotora mukombe wacho nenguva yakafanira.